manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, zvita 29, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero arudzivishe vokuridzwa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Nengo zezanu PF, dzomirira zvakabuda musarudzo dzematunhu nezuro, asi vamwe vachinyunyuta kuti hazvina kufambiswa zvakanaka. Vanopikisa vanoti vari kushamisika kuti sei zanu PF iri kuenderera mberi ichiunganidza vanhu yakachengetedzwa nemapurisa, asi ivo vachirambidzwa kana kupa vakaremara nevakwegura zvekudya. Vabereki vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwemari yedzidzo. Hii ndio mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 32 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvina nemazana mapfumbamwe nemakumi mana kana kuti 4,940. Pane vanhu vakafa ava, 12 vakashaya vari kudzimba dzavo. Vanhu zviuru zviviri nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 2,099 vakabatwa nechirwere ichi zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira vave mazana maviri ezviuru nemashanu zvine mazana manomwe nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 205,739. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vaive mamiriyoni mana nezviuru zana nevatanhatu zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,106,875. Vabaiwa nomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezana rezviuru negumi nevashanu zvine zana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 3,115,197. Kutanga nezuro hurumende yakatangawo kuzivisa nezveuwandu hwevanhu vabayiwa nomba kechitatu. Vanhu vabayiwa nomba kechitatu vave zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 3,993. Vari kubayiwa nomba kechitatu ava vanosanganisira vanoshanda muzvipatara uye vakwegura nevamwe vane zvirwere zvinovaisa munjodzi yakakura vakabatwa nechirwere cheCOVID-19. Tichiri panyaya iyi, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisawo zviri pamutemo nezuro kuti vave kubvisa mitemo yekurambidza kushanyira nyika yavo vanhu vanobva kunyika sere dzekuchamhembeko yeAfrica dzinosanganisirawo Zimbabwe mushure mekunge South Africa yazivisa kuti chirwere cheCOVID-19 chemhando yeOmicron chainge chonyanya kupararira munyika iyi. Asi zvekumborambidza vanhu kushanya izvi zvinoshanda here? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica.
Pakatanga chirwere chimatano aya akamboratidza kunge ari kushanda. Pari zvino ndiri munyika yeAustralia inova ndiyo yanga ine one of the most strict lockdown laws. Ndi pakutanga vakambozi kwanisa kuti chirwere ichi chirambe chisingapindi munyika mavo. Asi pari zvino zvangofanana nekwese kwese.
Asi kwange kune ndofu dzakawanda here dzakaonekwa sezvakaitika kunyika dzakaita seAmerica?
Hakuna kunyanya kufiwa sezvakaita dzimwe nzvimbo. Asi chiri kuratidza izvozvo ndechekuti chirwere chacho chiri kutongopararira. Matanho akatorwa kuvharira Southern Africa anga asina maturo. nokuti chokutanga ndechekuti Omicron haina kutanga ku South Africa ende hakuna anyatsoziva kuti yakatangira kupi. Chakangoitika ndechekuti ma scientists ku South Africans vo vakatanga kuibata kuti iripo. In fact pavakatozotarisa vakatozoona kuti kuna na Netherlands yanga yatoko kune chekare. Saka nyaya yekudzivharirana maboda nokuti vana ningava uye kuno ichi hachisirwere chinosarura ganda kana kusarura vanhu kuti imhando ipi yevanhu vanochiita. Chirwere chakatotekeshera nenyika yose. Saka kutoti nyika dzose dziite maonera pamwe ndozvingatobatsira. Matanho aya ekuvhara nekudidi
asi zvii zvingashanda semaonero yenyu tichitarisa ruzivo rwavapo.
Chinongokwanisa kungoitika ndechekuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira at a personal level pamwe chete nenational level. But zvokuita makefyu nokuvhara vanhu izvi mashandiro azvo chaiwo chaiwo hapana ari kumanzwisisa. Nokuti dai zvaiva zvinhu zvinoshanda nyika dzakaita sana Sweden dzisina mbobvira dzaita lockdown kwaidai kudzisina vanhu. Iko zvino mukatarisa kuAfrica kwacho ndivo vanhu vasina kunyanya kuwana mavhaccine zvakare ndivo vanhu vasina kunyanya kuita malockdown asi chirwere ichi hachina kunyatsoparadza. Chokwadi chiripo ndechekuti chirwere hachisati chanyatsonzwisisiwa kuti chii chaizvo chaizvo chiri kuitika. Asi chiripo ndechekuti iko zvino chinozikamwa ndechekuti mamasiki anobatsira zvishuwa kudzivirira vanhu.
Tiri kuonawo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kunyanya dzakabudirira kubaya vanhu nhomba kechitatu. Izvi zvingabatsira here vasaungwebe?
Mavhaccine anotaridzawo kuti anobatsira asi still zviri kuonekwa kuti mavhaccine acho haadziviriri vanhu kuti vasabata chirwere ende haadziviriri kuti vanhu vasatapurirana chirwere. Asi chiripo ndechekuti mavhaccine anobatsira vanhu kuti vasaita urwere rwakanyanya unozoita kuti vatadze kufema pamwe chete nokushaika. Saka tinofanira kuita maonera pamwe ende tinofanira kungoedza patinogona napo. Asi kuti tiite panic zvokuti tinotadza kuoparata kana kushanda handione zviri zvinhu zvinogona kutibatsira pachirwere chedenda iri.
Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvekutapuriranwa muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paNorth Carolina University muno muAmerica vachitaura vari parunare kuAustralia. Nengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe avanga vagara muJerry kwemwedzi mupfumbamwe vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nhasi nedare repamusoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare repamusoro vanoti amai Catherine Vachi Muzawazi namai Fatima Chakapa Mambo Maxwell varasa mutongo wakaturwa nedare raMajor Street wokubvisa mukana wokubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge vaharuzivishe vatadza kunomira pamberi pedare gore rapera panyaya vari kupomerwa yekunzi vakapamba vashandi vekambani yeImpala Car Rental. Vatongi ava vati hazvina musoro kuti vaharuzivishe vakarega kuenda kudare nekuda kwavo sezvo vakaudza dare kuti vakanga vasangana nemunhu ane utachiwana hwechirwere cheCovid-19 kuti vakaita izvi zvakatodzivirira vamwe vanhu vakawanda kuti vasabatwe nechirwere ichi sezvo vakanga vasiri kuziva kuti vakanga vatapurirwa chirwere ichi here kana kuti kwete. Nokudaro vatongi vaviri ava vabva vasendeka mutongo wava Dennis Mangosi parutivi vakati vaharuzivishe vabhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso pamusoro peimwe mari yavakambobvisa pekutanga. Vatiwo vaharuzivishe vazvipire kumapurisa nechishanu chega chega vagare pakero yavakanyoresa yekuti vasa vhiringidzana nevafakazi. Rimwe remagweta avaruzivishe vaSimon Chabuka vatenda kuti izvi ndizvo zvatirwa nedare.
Tinotarisira kuti makomborero aruzivishe anobuda zuva ranhasi muchure mekunge apiwa bhiro rake $10,000 ende abhadhara. So zvangomirira kuprison kuti pavanosvika neinonzi warrant of liberation vamuburise. Tiri kutonzwawo mumapepanhau nemuvanhu kuti makomborero aruzivishe ane imwe nyaya. Pari zvino hatisati taudzwa naiye makomborero aruzivishe. Nyaya iyi ine gweta rake rinonzi Obeshava ndiye ari kuita vamwe makesis amakomborero.
Rimwe gweta ranga richimirira vaharuzivishe ndimuzvinafundo Love Mo Maduku avo vachiendawo kuti vasunungurwa. Muna kubvumbi varuzivishe vakambobatwa vaine mhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire zvinemhirizhonga mukati nekuramba kusungwa nemapurisa, vakatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mina. Muna Chikunguru vakapiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pamhosva iyi, asi vakarambidzwa kubhadhara nenyaya yekuti nyaya yekuti vakapamba vashandi vekambani yeImpala yange ichiri mumatare. Izvi zvinotevera kuratidzira kwavakaita vachiti havasi kufara nekushandiswa kwemwe yemotokari yekambani iyi mukupambwa kwemumwe mudzidzi kubulawayo vatawanda muchehiwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vari kupomerwa imwe mhosva zvakare yekunzi vakaratidzira zviri kunze kwemutemo muHarare pedyo nemuzinde weMDC paMorgan Richard Tsvangirai House. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati havasi kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanzi nemagweta vaharuzivishe vambomira kutaura nezvayo, asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare repamusoro, asi vati vaharuzivishe munhu ari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Bumbiro remutemo rinopa kodzero kumunhu wese kuti akwanise kutenderwa kubhadhara mari yechibatiso kana aine mhosva yaanenge achipomerwa ichinge iri mukati mematare. Vaharuzivishi vadarika mwedzi inokwana mipfumbamwe vachingoenda kumatare vachindundurudzwa kumatare panguva state chaiyo yanga isina ufakazi hwakakwana, asi vachinyimwa kubhadhara mari yechibatiso kuti vagare kumba sekodzero yavainayo. Bumbiro remutemo
hatina kukwanisa kutaura nemunyori wejudicial services commission vaWalter Chikwana pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire panyaya iyi sezvo vangu vasiri kudayira nhare mbozha dzavo, asi vaziyambi vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti munhu abuda mbamani. Kugara mujeri kwenguva refu kwavaharuzivishe kwakashorwa nemasangano ekunze akaita seEuropean Union pamwe nehurumende yeAmerica vachiti uyu ndeumwe mucherechedzo wekuti muZimbabwe hamutevedzerwi kodzero dzevanhu zvinoita kuti Zimbabwe isabvisirwe zvirango zvayakatemerwa nenyika dzekumavirira idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jini Thomas chiri pasi.
Vabereki vakawanda munyika vari kuchema-chema nekuwedzerwa kwaitwa mari yedzidzo nezvikoro zvakawanda. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Kotoro yekutanga yegore rinouya inotarisirwa kutanga musi watendira, asi vana vari kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level vanovhura chikoro svondo rinouya. Zvikoro zvakawanda zvikuru sei zvemaboarding zvakatozivisa mari dzinofanira kubhadharwa vana vasati vatambirwa pachikoro. Mari dzakanzi nezvikoro dzibhadharwe dziri pakati pezviuru makumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe zviuru zvemaRTGS kana kudarika, kana kuti 60,000 kusvika kana kudarika 90,000 kubva pazviuru makumana nezvishanu kana kuti zviuru makumashanu nezvishanu zvemaRTGS kana kuti kubva pa 45,000 kana kusvika kana kudarika pa 55,000 kotoro yapfuura. Amai Messi Bauren avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro kudunhu remashonaland syndrome vaudza Studio 7 kuti mari yemwana wavo yakakwira zvakanyanya, asi vakati hapana zvavangaite nekuti ndiyo yakabuda musangano wevabereki.
Isu last term takabhadhara 46,000, then proposal yakazoiswa ministry it's 75,000. Saka it's almost double the amount tikada kuzvitarisa.
Va Benjamin Masese mumwe mbereki vati hurumende inofanira kuona zvaingaite panyaya dzemari yechikoro vachiti dzakwira zvakanyanya.
Mari yacho inobva kututi.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvekukwiza mari yechikoro zvinoreva kuti vana vakawanda vachatadza kuenda kuchikoro sezvo mari dzevabereki vavo dzemihoro dzisina kukwira sekukwira kuri kuita mari yechikoro.
School fees into the $350 varayiridzi vachitambira 24,000 RTGS chigadza pasi mimba yomusikana.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rinomira vabereki reNational Association of School Development Committees and Associations vabhani manokore vanoti hapana chikoro chinokwidza mari chisina kutenderana nevabereki.
Mukaisa mabhajeti enyu mukagara pasi sevabereki mukaenda kuna permanent secretary kazhinji kazhinji havarambe maproposals anenge mauya nayo.
vamano kore vano tuo shaka kosha kutuwa bereki vaende kumisangano inengi ya kokuwa na wakuru wezikoro ni makomita waka saruza sejo mumisangano ii muri momu norongwa mabudget anuzo inge suwa kubazi rezizo yepasi monyore musangano nomira wakuru wezikoro re Zimbabwe National Union of School Heads vamunyarazi majoni vauza Studio 7 kutivano nzuwa kuchema kwe wabereki aswa kati apana zwa wangaita sejo mari yemuno ilikuramba ikishaya simba vati virpache na kutichave kudiwa munyika kutambirisa varairizi ni vashandi vese munyika ni madora ya kwa Amerika kutishunu zvikazikane mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vauza Studio 7 kuti bazi ravo rinopa mvumo yekuti zvikoro zvikwidze mari kana zvichinge zvatenderana nevabereki uye izvi zvinoitwa pachitariswa chikoro chimwe nechimwe.
Mafees anoapprovwa one school by school basis. School by school basis, maparents awirirana nema school authorities and then that school can then say kuti mafees edare approved.
Zimbabwe ine zvikoro zveprimary nesecondary zviri zvipfumbamwe nemazana manomwe. Kunyange hazvo zvinhu zviri kuomera vabereki, hurumende inoti ichabatsira miriyoni nemazana mashanu evana nemari yechikoro pasi pehomwe ye Basic Education Assistance Module kana kuti BIM gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi matunhu ose akavhota nezuro musarudzo dzebato rezanupf idzo dzaunza mutauro wakanyanya kumatunhu akaita semashonaland west, mashonaland east, manicaland, mashonaland central nemasvingo. Vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka. Vari kunyunyuta vari kuti vamwe vaiita zvechioko muhomwe, vamwewo vachirambidzwa kukwikwidza. Asi mashoko kubatori venhau mutauriri webatori ZANUPF vaChris Mutsvangwa anoti sarudzo dzakafamba hadzo zvakanaka munzvimbo dzakawanda kunyange dzakakanganiswa nemvura yakanaya kune dzimwe nzvimbo kunyanya kumasvingo neMidlands. Vachiti vari kutungamirira sarudzo munzvimbo idzi vanokwanisa kutaura nevakuru vebato kuti dzienderere mberi zvange zvichifanira kuitwa nhasi. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzedu dzakafamba zvakanaka dzokutsvaka vamiriri vemaprovhinzi vemusangano weZANUPF. Tinoda kutenda vaivhota nevaivhotesa navakuru mapoliticbureau members namacentral committee namadcc edu anga achisupervisa sarudzo idzi kubva padistrict kusvika paprovincial level. Tinovakudza, tinovatenda nebasa guru ravakabata. Takaona kusina mhirizhonga, takaona kusina violence, takaona kusina kupokana kwakanyanya, asi takaona runyararo, vanhu vachivhota murunyararo uye vachiwirirana. Takaonawo vechidiki vachiratidza kuda musangano vachivhota nekuparticipata musarudzo dzedizi. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti haiwa musangano wakura, zvakare musangano ndawa vakuru navadoko, tese tinokwana muZANUPF.
Ko vanhu vachaziva rini zvabuda musarudzo?
Zvabuda musarudzo anova maresults edu muchadziswa nokufamba kwenguva kana isu National Command Center takatungamirirwa navamupofu navamutsvangwa na National Political Commissar vabima tichinge tapiwa zvizere zvabuda kubva kumaprovince. Mapoliticbureau members akatumwa kumaprovinces ndiwo achasaina maresults kana asaina otumira kuno kunational command center kunational election directorate kunova kunotariswa zvichemo zvinyunyuto zvingava zvazvinda vamwe totizoparura kuti maresults edu akafamba sei. Saka zvizhinji muchaziviswa nenguva na National Political Commissar vadima na National Spokesperson vamutsvangwa.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mungatiudza kuti nyaya iri kugadziriswa sei?
Pari zvino hatigone, hatina simba pazera redu rekuti tinge tichikurukura zvinyunyuto zvingava nevamwe zvokuti sarudzo kumwe dzakanonoka kutanga kana kuti dzakazodi yayo veNational Elections Directorate ndo vanoongorora zvose izvozvo. Vachizoona kuti zvingava zvakakanganisa here zvabuda musarudzo kana kuti angari masmall problems zvavo. Sezvamunongoziva musangano une vanhu vazhinji, ndewe ruzhinji. Membership yedu pari zvino inoverengwa inodaruka 4 million nezvuru zvinoratidzira zvamazana. Saka naizvozvo zvinotoonekwa kuti hapasitadzi kuva nematambudziko. Kune dzimwe nzvimbo kwakuchinetsa kusvikika.
Nekuda kwei?
Nekuda kweinfrastructure yemaroads anga achinetsa kusvikika. Kune dzimwe nzvimbo kunana Midlands mberengwa nekunana Chiredzi kumasvingo kwakanaya. Zvinova zvakakanganisa zvakare kuvhota vachimbovapiwa mukana
National Election Directorate kuti vakondine kuvota nhasi. Saka kana vachinge vapedza ndo zvinozoita kuti sarudzo dzose dzinge dzichiungana pamwe chete. Ruzhinji nenyika yose yochiziviswa kuti zvafamba sei. Tinoziva ruzhinji rwese rwakatarisira nokuti sarudzo dzeZANU-PF dzakakoshera munhu wese.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina diri ratinorerekera, tabatawo meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance avanoti havasi kufara nenyaya yemutemo wemunyika unotarisa kuti wabuda mbamani sezvo bato ravo riri kurambidzwa kuita zvirongwa zvaro kana kutobatsira vanoshupika.
Ndozvatinotaura kuti Zimbabwe yava neudzvanyiriri, yava nevanhu vanonzi havatevedzeri mutemo vari vanhu veZANU-PF. Inyaya yatinogara tichitaura kuti maelections enyika yose ari kunzi haitwe, asi maelections eZANU ari kuitwa. Vari kuburana, vari kutenga mavhotsi, vari kutochengetedzwa nemapurisa kuti vanyatsokotyora mutemo weCovid. Ndoo kunonzi kurara pamusoro pemutemo kuri kuitika. Ndosaka tichiti maInstitutions edu ari kuda mareforms, ari kuda kuti agadziriswe.
Nechikonzero chei?
Nekuti kuti tirambe tichiita izvi hazvina zvazvinobetsera. Mapurisa acho haanyari, vari kuvachengetedza vacho havanyari, vari kungoita zvavanoda vasingatevedzeri mutemo yavari kuita. Iko zvino vari kurambidza vechechi kuungana, vari kurambidza vevamwe mapatizi kuungana, vari kurambidza ivo vanodawo kufara pamapati kuungana, asi ivo vari kuungana siku nesikati vachidzingirirana kuno nekoko, vachirovana pano nepapo. Chinotishamisa vanenge vakatochengetedzwa nemapurisa.
Zvingakwanisika here kuti muende kumatare muchinogonun'una nezvamuri kuita izvi zvekuti mapurisa anenge ari kutarisa kuti munabuda mbamani?
Tichaona matano atichaita. Asi nyaya iri kuitika pana apa ndeyekuti matare nedzimwe zvakagadziriswa kuti zvinge zvichiona kuti kodzero dzevanhu dziri kutevedzerwa vari kungotarisa divi. Human Rights Commission inotarisa divi, matare acho anotarisa divi, kana kuti nyaya yacho inogona kutora makore muchingonzenzeredzana mumakoti iyo nguva ichifamba. Chiriporipo ndechekuti mutemo ngautevedzerwe, mutemo ngaufanane nemunhu wese.
Ko vakaramba vakatsika madziro?
Isusu taona kuti vari kuramba vachiita izvi, tichangounganawo semaunganiro ari kuitwawo nevamwe, tochitangiravo ipapo. Nokuti hatingarambi tichirambidzwa isusu tichiona kuti ivo vanoita sekuti kana ukapinda muZANU COVID haibati, ukapinda muZANU unobvumidzwa kusangana. Asi tichaona matano atichatora kuti tikwanise kunge tichisangana nevanhu.
Meya weguta reHarare vakambomiswa basa vaJacob Mafume vanova nhengo yeMDC Alliance vari parunare muHarare. Ko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutungamiri wedare reSenate muAmerica vari nhengo yebato remaDemocrats vaHarry Reid vashaya kumba kwavo kuHenderson, Nevada, vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. Mudzimai wavo amai Landra Reid vati vaReid vange vachirwara nechirwere chegomarara kwemakore mana adarika. VaReid vainge vari mudare reSenate kwemakore makumi matatu nemana uye vakaenda pamudyandigere muna 2016. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vaReid aive munhu akavimbika aitaura chokwadi nguva dzose. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, nhasi tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki vekereke yeMethodist vane munamato wavari kuita pamadande mutande unounganidza makereke akasiyana-siyana kubva musi wesvondo ndira 2 kusvika musi wa9 ndira gore rinouya. Reverend Mudambanuki chizvarwa cheZimbabwe chiri muNebraska muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muchanganya uye weStudio 7 naReverend Mudambanuki nezvemunamato wavo uyu.
Tinotenda Mwari nemaorganizations akaberekwa muUnited States of America nemaprayer lines. Saka kupera kwe gore rino muna November, chakaite end of year revival. Itakanga tiri kutenda mari, ne kutichengeta mushure mekungeta sangana ni madambo tziku akawanda zikuru kubudikiza ne kufirwa, kugara kwedu mu diaspora, nezo upenyu saka siana siana. Saka chakaite a very successful end of year revival. Mukudaro takaronga zakare kuti mukutanga kwegore tive tinosangana pamwe chete tichinamata kutange gore redu rwendo rwekunamata mabvira pamwe muchizezuru vanoti rwendo rwemujecha mabvira pamwe saka taone kuti isu sevana weZimbabwe vana wekuAfrica vari ku diaspora vanozi naJeremiah muri konamatai muri korora nai muri koitai zvose sekunge muri kunyika yekwenyu tiri kusimu Muza Jesu pamsoro soro mari wedu pamsoro soro mwe mtsenari mutungamiri wedu tiri kubatana pamwe chete ndopakabve pfungwa yedu yekuti sekuti tiri ma prayer line tiri ma organization tadi kubatana pamwe chete tichinamata mwari wedu watichengeta kusvika pakadai isu ngei tiri pano nhasi zvinoroti tine donzo saka nevana wedu nemhuri dzedu nema organization nema prayer line vana weZimbabwe tichabata Tana musum tichina matamari mu beginning together revival.
Zvaka kosha sei kuti vanhu vawane kwevachirumbidza mari pakutanga kwegore nyanya kudiaspora kuno.
Ndingati kwese pane munhu wese angoripo kungopinda chete muna kugadzirira kutanga kupinda muna 2022 chinhu chakakosha. Shoko ramwari rinotitaurira kuti tanga ikutsvaga umambo hwamwari nesikurura makwahu kwese zvimwe zvese zvotera azvingaiti Miss Marvelous kuti titange gore tisina mwari nokuti mwari ndo wane bigger picture ndiwe mwari wane zviro zvese vanoziye mberi kwedu ndo vanotitungamirira saka zvakakoshesesa kuti tisimbisane pakunamata mukutanga kwegore munoziva kuti vanhu vanoite ma 10 days ekutanga kwegore kuparure gore kupinda mugore saka mberi kwedu mwari ari kutungamira asi isusu tabvire kuita yield tabvire kuita surrender kuna mwari kuti chititungamirirai tega hatikwanisi timu yedu iri kutaura nekuti tarisai mwari ari kuita zvinhu zvitsva zvipi zvavari kuita tingaziva sei zviri kuitwa namwari zvitsva zvavanoda kuita tisiri mwavari saka donzo redu ngerokuti tione zvamwari ari kuita tiri kufamba nawo
chirongwa chenyu ichi chinenge chiri kutanga nguvai uyezve vanenge vachida kupinda pachiri vanopinda sei
chirongwa chedu chichatanga musi weSunday January 2nd, 9 p.m. Eastern Time, 8 p.m. Central Time, 6 p.m. Pacific Time. Tinenge tiri kuramba tichishambadza tichipema Zoom link edu. Last time, petakaite end of year revival, it was very successful. Takanga tine kubatana kwakanaka vanhu vachitaurirwa tichiramba tichiadvertise. Saka tinokutendai nekuti matipoi mukana wekuti tiwe tinoshambadza izvo mwari ari kuita. Munoza America mukutanga kwegore 2022.
Avo vangu ari Reverend Eva Mudambanuki vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuNebraska muno muAmerica. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tiba teina 7 p.m. pamasaisa ya noti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kuzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu 32 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Nengo yeMDC Alliance vamakomborero aruzivishe voburitswa mujeri nhasi mushure memwedzi mipfumbamwe. Vabereki vakawanda munyika vochema-chema nekuwedzerwa zvakanyanya kwemari yedzidzo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Selamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 29 Mphalakazi 2021. Mfakisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi. Angina mazi mazi ngiphelele umuntu nje obe jabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila, understand, and then you find this week umuntu besesishiya nje kanjalo akubuhlungu.
Ube ngumkhokheli weqembu lomdlalo wengoqo ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langikhona bathi kade lilesiqhotho nomoya omkhulu kakhulu.
Izulu elilesiqhotho elize lomoya omningi lithiye ezinye izakhamizi zakomatekenya kuwadi 22 eGwanda zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwempathalo zesikolo zonyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kobe ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqo ele Highlanders uNdumiso Gumede akasekho. UGumede ubhubhele esibhedlela sempilo kubulawayo namhlanje emini. UJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UGumede udlule emhlabeni namhla emini ngemva kokuba ekhale ngesisu ngolwesibili wagijinyiselwa esibhedlela lapho utholakale khona ukuba engaba ekhathazwa ngamatshe ezinsweni zakhe. Ubhubhe namhla sekuzatshaya ihola lesibili emini ngesikhathi kulungiselelwa ukuba ekwenziwa esinye iscan ukuze abemtholampilo bathole iqiniso lokuba kuyini okwekumkhathaza. UNdumiso Emmanuel Gumede utshone ngemva kwensuku ezimbalwa yenzelwe idili ngabalandeli beqembu leHighlanders bembonga ngomsebenzi omkhulu awenzele iqembu leBhoso. Intatheli zendaba ezemidlalo uNation Gogwera laye wayeyingxenye yalabo ababekholisa bendawonye loGumede ngeviki eyedluleyo.
Zananzelela ukuthi uyenzelwe umdlalo omkhulu kucelebratewa 48 years zakhe ekuadministration ngelanga le-Unity Day isenzela yaLenders Clubhouse. How? Abantu bengananzeleli ukuthi kube kusokuyumbalelisa uNdumiso Gumede ngokumenzela lwana umdlalo ecelebratewa iminyaka yakhe yokuphathisa kwezenguqu. Kube isimanga ukuthi kungasuki ezingaki sokuthiwa ayi akasekho.
UGumede ubesele iminyaka engamashumi esikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Uqale ukusebenzela iqembu leHighlanders ngo-1974 engumeli walo esigodlweni iHarare, njalo uphathe izikhundla eziningi kuleli qembu ezigoqela ukuba ngumgcini sihlalo weqembu kanye nokuba ngu-chief executive officer. Uke wasebenzela njalo inhlanganiso ebona ukuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yeZimbabwe Football Association. Kolunye udaba olufanayo wayengumdlali weqembu leDynamos uIsaac Nema udlule emhlabeni izolo ngemva kokuba olunye uhlangothi lomzimba wakhe litholakale lungasasebenzi kuhle. Laye ubesele iminyaka engamashumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ngonjalo nje umunye owasebenza loGumede uAlexander Maseko owake wakhokhela laye iqembu leHighlanders uxoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngembali yakhe.
Hayi, anginamazwi mazwi ngiphelelwe nje umuntu nje obe jabula last week abantu bemhlanganisela nje ukumbonga ukuthi kona into zonke azenzayo esaphila, understand, and then you find this week umuntu besesishiya nje kanjalo akubuhlungu.
Ya, akubuhlungu kakhulu. Sitshele ukuthi wena wasebenza njani loGumede.
Oh, I mean we suka kude mina loGumede from into ze sport ku Highlanders esiya kuzifa. The main thing engakhuluma ngayo ngakhona besides into zebhora, I mean, it was a great administrator. One, two, why ngu MC Emtshadweni wami, so kubuhlungu, you understand. I see him lapana a jaiva, a dancer, very how a koshiwe,
baze kunqa abantu bebuya ke senza into ngani yabhida ngapha bakhuza athi hayi no no senthathini kamaseko lo lika nje kanje ake lihlale phansi hey chitha chitha uyazi it's fun and now I'm taking it back ukuthi ngithathe iDVD yami lana ngimbuke manje lapho and I would do that. I've actually missed someone very 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 special.
Yeah, ngasika ngala futhi lebholeni siyabona ukuthi wena ungcaptain weBhoso la wayekhona eduze khonapho akusitshela ukuthi lalidlelana njani logoms
ugoms because he was man of peace, man of laughter and the serious ngokuthi siwine kuphela wayefuna ukuthi kona nasenjani sikhululeke uma sidlala ibhola understand sizidlalele nje sibe take I mean be yourself and enjoy the game. Wayengekho strict ngendlela lezi zazibhede uyakuze kulabanye abantu ababa strict kakhulu but hayi ugumzino and I remember also nxa siqeda amagame laphana angiyimota yakhe ethatha abantu abami bohambisela uveve andazele egwabalanda mbahambise badriving mbuyele ibheki ngemota yakhe mthole ugumede vele umuntu wabantu understand he was just a man of people.
So manje abantu bamkhumbule njani uGoms ngoba vele abaningi sithi uGoms yabo.
You know, to me, yazi uGumede has been a rock and has been a rock of everyone. Why inceda wonke umuntu kazange axabalele umuntu wayengasokeli wayengelonke walile umuntu. Let's remember him as a hero. That's what I can say to me. He's one of the heroes. Kusport eZimbabwe nje is a hero. Yeah.
So manje kumele izweleni kufaka isithombe kwezweni kwele academy wena ngombono wakho ubona ngani kumele kuthweni ngombono wakho
sizizana I think ivele kufuze ukuthi kube lenye ibuilder ngazi umbe sifake sithi isithombe sakhe thina ngapha uma kuthi abantu bezifa labo bayafuna bemenzele something huge somewhere but at the end of the football fraternity but at the moment thina nje clubs laphana simfake leni stop. I would believe me, Uma ungena nje umbone lapho ngizokubheka simfakele isithombe nje simkhumbule. Yani simkhumbule forever. Even labantwana bethu lati nxa sesingasekho bembone. I mean he has done a lot.
UAlexander Maseko wake wakhokhela iqembu leHighlanders Football Club. Lapho ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. IZulu elilesikhotho elize lomoya omningi litshiye ezinye zakhamizi zakoMatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Leli zulu elinengesonto ntambama lidale umonakalo omkhulu emasimini lawisa lezihlahla. Wilbert Ncube usipha lolu daba.
Leli zulu libikwa lidale umonakalo omkhulu kakhulu ngemva kokuthiwa imizi efika amathumi amabili lanhlanu. Usikomithi weGwanda uMnumzana Thulani Moyo uchasisa kabanzi ngomonakalo lo.
Liphambanise izilimo lezinyamazana kanye lemizi yabantu ngokwayo. Lezi hlahla zisuke zawonakala kakhulu. Ngingathi ngamafitshane izulu langkhona bathi kade lilesiqhoto nomoya omkhulu kakhulu.
UMnumzana Ngabotho Ndlovu ngomunye walabo abasele besegcekeni le muli yakhe ethi kube ithuse kakhulu okwenzakale ngesonto.
Into kwaqala izulu lapha ngesikhathi ntambama lapha izulu lakho lalesiphephe esikhulu kakhulu lilesiqhotho. Singase siphambene ngoba lamkhosi wami angikwazi umuntu engakhala vele angikwazi wahamba njani vele ngoba lamuntu engaphuma njani angikwazi amahlahla alaphi afika avala umnyango lapha. Sathwala nzima kakhulu nkosi yami. Hayi impahla ekhaya ngikhuluma into ezinizamochakala konke ukudla lokwamochakala kodwa hayi abantwana bakhona bayangandibiza ubuhlungu kancane mbijana.
UMnumzana Bafelmore esinenzalo isakhamuzi sakoMatekenya uthi kakazi abone izulu elinengalendlela lokhu wathethulwa yingwe.
Size yazala mina zelwe ngo-1956 angase ngubone lokhu yankasi kubone lapho esigabeni sakithi ngoba izihlahla ngasikhayela eziningi ngathi bezidliwa ngamacimbi sezishiyile lezi hlahla inkati ezinkulu zezinjani zisiphethulwe ngumoya zawele ezindlini lamanzi engaphephuka amaningi.
Okugcizelelwe ngumnumzana James Ndlovu layo oyisakhamuzi salindawo.
Wonke kulandlenga netala endlela ifulile nje wawusubona kungena ishebe-shebe kungena amanzi kungalala zengela iphumile kwezinye indawo kodwa amanzi agcwala ezindlini phakathi kwaba into esimangalise kakhulu leyo. La maphani kakulahlala zephansi zilehlamvu kuthi kuteke konke kaningamacimbi abezindlu komile utshani phansi kugelekelane bekutshaya ilonimoya.
Usobhuka koMatekenya umnumzana Lothi Nkala uthi kube yinhlanhla kungabe lofile kulumonakalo.
Kuhlukuluzile abantu ngoba abantu basele bengalakho okokuthi badleni, basele bengalakho ababekulimile kuphelile konke. Kwadilika izihlahla eziningi ezinye eziwela phezu kwezindlu. Kube yinhlanhla ukuthi abantu baphile bengafanga.
Ekwethekeleleni kwe-Studio 7 komathekene lamhlanje emini, sithole inhlanganiso encedisa ngaba lengozi ezinje emhlabeni jikelele e-Red Cross isipha izakhamizi ukudla. Umqondisi wale nhlanganiso ezansi emandebeleni unkosikazi Siphiwe Thina Juma uchasise ngohlelo lwabo lokuncedisa kwamatekenya.
Njonge ye-Red Cross ukuthi sisize lapho kulezi ngozi khona. Namhla saphathele ama 10 kgs impuphu, 2 kgs of ichukela, 500 grams isawudo, 750 ml cooking oil. Then iwofisi ka-DDC la isincedisile ngokubuya lamahlamvu lamanye ama-cooking oil lalokho okusetshenziswa ngabomama nxa besesikhathini.
Lanxa be-Red Cross sebenelise ukufika kulindawo masinya besabela abantu uncedo lokudla, izakhamiza kumatekeni zisaludinga uncedo ngoba ezinye okusamele zakhe kutsha izindlu. Usikomithi umoya ukhuthaze uzulu ukuthi akhe izindlu ezilakho kumelana lokuguquka kwemumo omkhathi, njalo zihlanyele kanye lokulondoloza izihlahla ezingaphansi kwemizi ukuze zivikeleke ngezikhathi ezifana lalezi. Lalapho sesakha kutsha zingachaphazi imvelo ngokugamula isihlahla mahlayana zakhe zisebenzise ezinye indlela ezifana lezitina. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lanxa omunye wabakhankasela umbuso wentando kazulu olilunga le-MDC Alliance, uMakhomborerwa Rosebishe obevalele okwenyanga ezithile ezedluleyo, etholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebheyo ngumthethwandaba we-High Court. Amagqwetha akhe athi ulakho ukuqhubeka evalelwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala lokuthomba aletheswayo. UMavis Gama usipha lolu daba.
UHarizivishe ubikwa engasoze akhululwe njengoba abatshutshisi besithi ulelinye icala aletheswayo elilokhe lisemthethwandaba lokuthumba ngesikhathi etshengisela emahofisini awenkampani ye-Impala Car Rentals ephakathi kwecuku labasakhulayo be-MDC Alliance labenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union befuna benkampani le baveze igama lomnikazi wemota eyasetshenziswa ukuthumba esinye isifundi uThawanda Mjeyiwa. Elinye lamagqwetha kaHarizivishe uMnumzana Simon Chabuka uchasisa ngalokhu.
Kataka kutora mameta chitwa instruction hatuna kuzwa kunzi ane ine case. We then together with Professor Madugu made an application after that tora nyaya from one of his lawyers to the charge instructor when it was in prison.
Ekuthatheni kwethu lolu daba asitshelwa okokwenza kasitshelwanga ukuthi ulolunye udaba. Sasesenza isicelo ngemva kokuba mina lo Madugu siluthethe lolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mlindelo Mancitshana uthi okwenzakalayo kuHarizivishe akumangalisi.
So lokhu kuyinto etshengisayo ukuthi asiyindawo njengelizwe, simi ndawonye. So khonokho kutshengisa ukuthi njengelizwe akula lapho esiya khona, simi ndawonye, siyakhohliswa njengabantwana beZimbabwe ukuthi kulento eyenzakalayo khona kungelalutho vele.
Udaba obelukhwezwe emthethwandaba we-High Court ngolokuthi uHarizivishe wehluleka ukulandela iziqondiso zakhe zebail ngesikhathi ilizwe liku-level 4 ye-COVID-19 lockdown, lapho abikwa engasayanga zibika khona kwabomthetho esezingenise ku-isolation ngemva kokuhlangana lomuntu owayebikwa ele-coronavirus. Kodwa umantshi uDennis Mangosi waseHarare unqume ngombimbitho ukuba kumele avalelwe uHarizivishe esithi ngoba wephula ngabomo iziqondiso zakhe zebail ayezibekelwe edabeni lwakhe lokuyatshengisela emahofisini abe-Impala, okuyisinqumo esigenqulwe ngumahluli we-High Court uJustice Catherine Mzawazi namhlanje. Ngimele iStudio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Abazali abaningi beZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo somnyaka ozayo. Ezinye izikolo ezilabafundi abahlala esikolo zikhuphule imbadalo le yaya kunkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola eZimbabwe, 60,000 Zimbabwe dollars kusiya phezulu. Kuthi ezikolo ezizimele zodwa iqalela kunkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe, 200,000 Zimbabwe dollars. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izikolo zivulwa mhlaka 10 zibandlela ngo-2022, kodwa abafundi ababhala imihloliso ka-O-level e-A-level bona bavula mhlaka 3 ukuze bayeqedisa ukuloba imihloliso. Laloba kunjalo, iningi labazali lithi inhlawulo ezifunekayo ziphezulu kakhulu. Inkosikazi Felicity Matsika ngomunye wabazali abakhonona ngokuqansa kwendleko zesikolo.
Ukukhwela kwamasizi lokho esikubonayo angazi ukuthi abantwana bazafunda umnyaka ozayo. Mina kunje oseboarding school ufuna 70,000 RTGs angafaki ukudla kwakhe khonapha. Akula muntu okhola imali yonke yonalo. So ukuthi uhulumende avumele ukukhwezwa kwefizi kangaka angazi ukuthi siyabe siyithethe ngaphi imali engaka.
Unkosikazi Linette Maseko, umongi, ukhala ngokuthi izimali ezibizwayo azihambelani leholo.
Ifizi okufanele ngibe sengiyibhadele kufika u-10 January yisalari yami ephindwe yaphindwa. Lapha angikafaki amabhuku lamayunifomu. So eqiniseni abantwana bamasivu sevens kunzima ukuthi bathole imfundo yezikolo ezenza kuhle. Umntwana seyezahlala etshintsha isikolo njalo nje ngenxa yamafizi. Thina asiphatheki kuhle ngalokhu esikwenziwa ngurhulumente wethu. Asiphiwe iholo elanelisa ukubhadala zonke iindleko zethu, hatshi ukuthi siphile nzima elizweni lakithi.
Unkosikazi Sandra Thebe, omunye njalo umzali, ukhuthaza uhulumende ukuthi angenele kulolu daba.
Nxa imbadalo zesikolo zihlala zikhuphulwa njalo nje, ngibona lokhu ukuthathela abantwana ilungelo labo lokufunda. Siyananzelela kwamanye amazwe imfundo yimahala. Kungani uhulumende wethu laye engahlolisisi lokhu, laye afunde kulabo abenza kuhle kulokhu ukuze sanelise ukuthuthukisa ilizwe lethu, sibe lenkhwica mfundo eziningi lathi.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi ukwengezwa kwembadalo zesikolo kumele kuqale kuvunyelwane phakathi kwabazali lezikolo andukana kwamukelwe lugatsha lwakhe.
If there is any increment, it has to be approved through the ministry. Parents are supposed to agree with the school authorities on the increment so that it is justifiable. So parents need not to panic about the school fees issues.
Ugatsha lwezemfundo lukubeka sobala ngamanyathelo kufanele alandelwe nxa kusiyaba lenguquko yembadalo zesikolo. Nxa kufanele ikhuphuke, kufanele ivunywe lugatsha lwethu, njalo kufanele abazali kanye labaphathi besikolo bavumelane imali abazakhweza ngayo. Ngalokhu abazali kanye labaphathi bezikolo kabehlise umoya ngodaba lwendleko zesikolo.
Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngenyanga kaNtulikazi ngesilinganiso sokungamashumi amane lanhlanu kusiya kumashumi amahlanu ekhulwini, i-45 to 50%. Ngenyanga kaLwezi uhulumende uphe izisebenzi zakhe ibhonasi ngedola leMelika. Kuviki ephelileyo, inhlanganiso emele izisebenzi zonke zikahulumende kanye labameli bakahulumende bebehlangene bekhuluma ngeholo lezisebenzi zikahulumende. Inhlanganiso emele izisebenzi ithi ifuna izisebenzi zithole iholo ngedola leMelika, kodwa uhulumende kakaphi impendulo kulokhu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum kanye la owenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Esigabeni sethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhlanje sixoxa loMnumzana Nkululeko Letha, Manje nela usanda kuqhansa intaba enkulu yasezwekazi le-Afrika iMount Kilimanjaro. Uleta wasemsebenzini kwele Tanzania ngaleso sikhathi weza esiba lo mdlozela ukuqhansa intaba le wahlawula amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa $1,200 abaphethe wethekelela intaba uKilimanjaro. Wahamba umango ofika isilinganiso samakhilomitha ngamashumi amane lambili 42 kilometers esiya esiqongweni sentaba le. Ubehamba ekhathalelwa ngabampha ukudla, abamlungisela indawo yokulala, labahlola isimo sakhe somzimba kanye labo bhotabhota entabeni le ngobuciko obuphezulu. Uthethe amalanga amabili ukuze ayefika esiqongweni sentaba le elesiqongo esedlula zonke intaba zasezwekazi le-Afrika. Uthethe amalanga amabili ukuze ehle njalo intaba le. Ake sizwe exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngohambo lwakhe.
Ifuna not only umzimba oqinileyo reasonably akumelanga ukuthi angikhona ukuthi kufunakala umuntu o super fit, but kumele ube reasonably fit physically and but into ebaluleke kakhulu ikugcina engqondweni ukuthi uyazi injongo yakho yokufuna ukuqansa intaba and uzimisele ukuthi come what may. Kungaba njalo nje ukuthi okunye kungaba sokuso ukuthi too much, but as long as kuyibunzima lobuyana obungekho life threatening, hayi kuyabe kufuna ukuthi ingqondo yakho ikutshele ukuthi masiqhubeke siqhanise le ntaba.
Yes, so,
yeah, we don't always go to the class in Tabale, about what they say. Yeah, I'm not going to go to the class, but I'm going to go to the class. But when I was going to go to the class, I was going to go to the class in Tanzania, originally, Emosh, and I spent a week in Konangale. And then I met a lot of people, including ama agents, Lava Tatabantu Viva Kansisa Mount Kilimanjaro. So Bang Kutaz Uti and Jomusu Usualiskati Singaga so acclimatizile, and you don't look, you are reasonably physically fit. I'm funny now Ubuzama Uguti U cancel our winter. And abaningi bakhona babesithi thina sisaqansa, abanye basithi sazama ukuqansa sisafikanga. So yenza ngifune lami ukuthi kahle ke ngizama, I had some time on my hands. So ngathi mina mhlawumbe this is my chance to ukuthi ngiyenze le nto. So that was the only motivation I had. Other than which at some point in life I would want to do that. But with the wins in a little scouting, Wabanje, you could tell us about Ababe and Shanganada on the sister.
Yes, so Matthew, what does Intabale was here, Kacharanganan?
Any Baba?
Yes, what does Intabale was here, Ranganan? What does Ranganan intervene?
Ngisho ukuthi intaba i-distance it's 42 kilometers. So ngathatha 3 days ukuqansa i-42 kilometers zangakhona. Then 2 days coming down. Ngoba coming down is much easier. Ngoba you gradually improve the oxygen supply. And the excitement nje ukuthi you've managed to conquer the mountain, so we are very happy with you are now going back and really super excited. So it was a total of 5 days.
Yes, so tunachi konapo ke baba later ukanza konapo wafika esiqongweni kumbe wafika kwesinye isibanga.
Yes, ngafika esiqongweni ngempela and ngoba esiqongweni kwakhona umele but when I shouldn't spend more than 20 minutes. Umele 20 minutes, we look around, you take pictures, and then you make your way down. But awumelanga uhlala indluzwe ezili i 20 ngoba umzimba uyabe usukhathele ngokusela ioxygen or ngeoxygen limited. So umele uphumuze and uphumuze ama lungs akho ukuthi aqalise ukuba le oxygen ewajayeleyo. Otherwise kuyaba le collapse and then you can lose consciousness angazi ukuthi ngathini ngesindebele.
Ye uyaphela umoya. So ke kunjani kuyaphezulu khona ngale sikhongweni? Kunjani?
Hey, in terms of what the scenery or just the feeling nje yokuthi uqhansa kanjani.
Yeah, konke konke.
Yeah. The scenery ukuthi i vegetation yakhona ayikho enhle kangako, it's all lay vegetation engakhuli kakhulu and engabi green kakhulu. But kunzima sibili ukuqhansa ngoba uyabungela qiniso ukuthi umzimba wakho uzawuthatha njani, uza responda kanjani kuselakala kwe-oxygen phezulu. Ngangibona abaningi especially abadala asebekhulile babethwele amatanki e-oxygen umuntu eli 5 liters ze-oxygen on their backs, like ogogo labokhulu abavele e-Japan lezinye abo-Korea babethwele ama-oxygen tank ngemuva so ukuthi abancedise ukuphefumula.
Umnumzana Nkululeko Letta isizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa yemuze xoxa lapho leGibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo abaqeqeshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors namhla bethule uluhlu lwabadlali abangamashumi amabili nantathu abazamela ilizwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations ukwele Cameroon ekuqaleni kukazibandlela. Kubika uJoseph Njanji intethelo zendaba yethu yezemidlalo.
Laba badlali ngababalisa onozinti abathi uPetros Mari, uChope Chumba kanye loMartin Mapisa, imvimbi uGodnos Muruira, uGerald Takwara, Onesimo Pasera, uBruce Kangwa, uPeter Muduwa, uTeenage Khadebe, uThakuzwa Chimwemwe, uAlec Mudimu kanye loJordan Zemura. Abadlali benkabeni yenkundla uThabani Kamusoko, uKunda Ipenyu, uIshmael Wadi, uNeva Tikere, uKelvin Mazongo, uKuda Kwashe Mahachi kanye loCaptaini weqembu uKnowledge Musona, abagadli uPrince Dube, Tinotenda Kadewere, Admiral Muswe, Ganyelo, David Moyo. Iqembu lama-Warriors lisuke namhlanje lilubhekise kwele Cameroon lapho elikusibaya sika Group B ndawonye lele Malawi, iGuinea kanye leSenegal. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Ngizokuzihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Obe ngumkhokheli weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uNdumiso Gumede kasekho. Izulu lesiqotho elize lomoya omnemi litshiye ezinye zakhamizi zakumatekenya ku-Ward 22 eGwanda zingela ndawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi. Abazali abaningi eZimbabwe bakhala ngokuqansa kwembadalo zesikolo zomnyaka ozayo. Silubheba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umpractitis Jeremiah isithe asidibaneni ngo-fasi 6 kusasa ekuseni. Abangenelisa ngokuzwa iindaba zethu lelakho ukusilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.